Tiri kushamisika nemashoko atanzwa kuti mutungamiriri wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vawanikwa vaine mhosva.
Munotambirana sei nekubatwa kwavaitwa nemhosva nemafambiro ari kuita nyaya iyoyi?
Chitiko ichi chiri kuuya panguva varayiridzi veZimbabwe vari kutsutsumwa nemihoro iri pasi zvakanyanyisa iri kutambirwa nevarayiridzi muZimbabwe.
Titarisewo kuti iwo mutemo wavasungwa nawo wavabatisa nemhosva uyu unofamba sei, imi sevarayiridzi munomira papi muchiutarisa?
Ndoona sekunge kuda kunyararidza varayiridzi kuti vasataura zvinyunyuto zvavo kuhurumende nokuti vanozoguma vavharirwa vasungwa. Isu sevarayiridzi taratidza kushushikana chaizvo nezviri kuitwa nehurumende yedu, kuda kuti vanhu vasataure varambe vakambunyikidzwa nemihoro isingatengi isingakwanisi kana kuendesa vana veduwo kuzvikoro. Sevarayiridzi hatina kufarira zvinhu zvaitika. Izvi zviri kuratidza kuti mitemo yedu yemuZimbabwe haina kunyatsoita zvakanaka, ine udzvanyiriri mukati.
Muchikurudzira zvipi kuenda mberi? Mune matanho here amuchatorawo sevarayiridzi?
Tiri kukurudzira varayiridzi vose kuti mangwana nenguva dza 9 o'clock tiende kuHarare Magistrate Court, tinonzwa mutongo uri kuda kupiwa vaObed Masaraure.